Ramunjaya, Babanet, Mugavasigan, Mugatanjaya, Babilan, or on Dog Saburu Bangoria, Chola, Tavachamutan, Pure, Tamutempura, my name. Unotambira mariko, sa unotambira chishani, ka chishani mutero wenga.